Zvinhu zvedu vaZulu hazvina kumire zvakanaka zvachose. Zvinhu zvedu zvakanyangara, hazvide muprofita, hazvide n'anga, hazvide anoshopera kuti ataure kuti zvinhu hazvina kumire zvakanaka muZimbabwe. Zvinhu zvedu zvanyanya kuipa zvachose chose zvekuti patimire, haiwa, hapana kuite zvakanaka.
Chii chiri kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo?
Kukundikana kutungamira kwehurumende iripo yeZANU-PF. Bad governance yakundikana zvachose kuite basa rinofanira kuitwa nehurumende yenyika. Vatadza kutungamirira nyika, vatadza kuite urongwa hunoita kuti upfumi hudzokeredzeke panzvimbo. Saka izvozvo ndodambudziko redu guru rekuti tashaya utungamiriri. Paite gepi guru releadership mukati menyika yeZimbabwe. Ndo yasvitse nyika pairi nhasi.
Asi veZANU-PF vanoti imi munongotaura muchipikisa asi hamuna gwara rakajeka rekuti upfumi hungagadziriswa sei. Mungapindura muchiti kudii?
Isu gwara tinaro ende gwara riripo. Zvatanga tichitaura sebato tiri kuti isusu upfumi hwenyika ngahubve pakuva yandingati pachirungu predatory state. Zviya zvokuti zvinhu zvinongobvutwa-bvutwa hazvipi kugadzikana kuupfumi. Isu programu yedu kana urongwa hwedu nechinangwa cheupfumi ndechekuti economy ngaive inonzi developmental, ngaikurudzire kuti vanhu vaite development, ngaikurudzire kuti vanhu vaite inonzi production, kwete kungoti tinoite economy inongobvuta-bvuta. Tine programu kana gwaro retakanyora sebato retransform Zimbabwe rekuti upfumi hwedu tinohubvisa sei kuti hubve papredatory pahuri neZANU-PF kusvike padevelopmenta, kana kuti hutingati upfumi huri open, huri pachena, hunope munhu wese mukana wekuti ati anogona kubata chaanobata chibudirire ende huye vanhu vaone maequal opportunities. Unlike a predatory state yekungoti zvese zviripo zvinobvutwa, maindastry anobvutwa, mapuraza anobvutwa, chese chinongobvutwa chonzi nemunhu asina kuchishandira chaachangu. Izvozvo ndo zvatiri kuti hazvifani kuva paupfumi, asi the alternative tinayo iripo.
Ko, muri kuitawo sei kugadzirira sarudzo dza 2018?
Isu sebato tiri kufamba vaZulu, tiri kutendera tichitaura nevanhu, tiri kugare muvanhu. Hatizi zvachose kugare kuramba tichigara mumaguta makuru, tiri kugara muvanhu tichibvunza vanhu kuti alright, tinoziva kuti seopposition movement takundikana kumakore aya kuti tibvise ZANU-PF. Saka munoona sekuti chii chatingaita chakasiyana nemaitirwo ezvanga zvichinzwa mumovement yeopposition. Tobva tanzwa kuti vanhu vari kuti chii. Ende uyo pari nguva imwe chete tiri kuunganidzawo dzimari dzinodikanwa kuti tigone kuva effective pakukambena kwedu muna 2018. Saka tiri bhizi kuzvikuru sei kukurukura nevanhu kuti tione kuti alright, tingazvigadzirisa sei kuti bato redu ringe rakamire pakanaka by 2018.
Makagadzirirawo here kushanda nevamwe vanopikisa paurongwa hwenyu?
Isu sebato resolution kana chisungo chatakaita chakaendwa nebhodhi yedu yepamusoro inonzi National Executive ndeyekuti hongu tingagona kushanda nevanhu kana tichinge tawirirana mumafungiro nemumafambiro nemumashandiro. Nokuti haibvi nyaya yekungoti vanhu vabatane, inyaya yekuti tione kuti pane zvatiri kubatana zvacho tine zvatinowirirana here. Tinogona kuzodyidzana nekufunga mufungiro waungaita kuti nyika yeZimbabwe ibudirire here. Chatakaramba kana chatinoramba nanhasi ndechekuti tipinde mukushanda nevamwe zvekungoite zvezita. Tisi chokwadi kuti zvinobudise pundutso here kuti nyika inzirwe zvakanaka. Saka izvozvo ndozvitakati kunhengo dzedu kana kumamembers. Kana taona kuti pane vari kushandika navo vanyatsokurukurirana nesu tikaona kuti zvingaita, tinovabvunza vanhu kuti zvinoita here kuti tishandidzane nava.